Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zvino muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe ekuzvitonga mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishoropodza vemabhizimusi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu zvisina tsarukudzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaNelson Chamisa vofara nemafambiro avanoti ari kuita sarudzo mubato mavo kunyange vachiziva havo kuti pane vamwe vanodai vari kunyunyuta. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nezuro yakapemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe ekuzvitonga mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishoropodza vemabhizimusi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu vachiti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura pamberi pezviuru zvevanhu vanga vari munhandare National Sports Stadium muHarare pamhemberero dzekusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga, vamunangagwa vati vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vari kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvizhinji, zvikuru sei mutengo wechingwa, kuomesera veruzhinji avo vari kutambura.
The introduction of a market-based exchange rate system is expected to stabilize.
Kuunzwa kwemusika wemari unoenderana nezvinenge zvichiitika pamusika kuri kutarisirwa kuti kuchaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane kwenguva yakareba iri kutevera. Asi hurumende iri kushushikana nekukwidzwa kwemutengo kwakaitwa munguva shoma yadarika. Hakuna kunaka uye kwaunza kutambura kweruzhinji. Hunhu uyu huri kuitwa nevemabhizimusi, vezvitoro nevemaindastri. Hauenderane nezviri kudiwa nehurumende yedu zvekuwandudza upfumi.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevemabhizimusi, mumwe mugari wemuHarare anga ari pachiitiko ichi vaCaleb Tsikirai vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa pamwe nekudhura kuri kuita mafuta edzimotokari kuitira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru.
Chekutanga hanzi mapraizi ezvinhu adzike, but kuti zvinhu zvidzike fuel inofanira kutanga yadzika. Mapraizi efuel kana ari hai hapana chinoitika, so fuel prices dzakadzika chinhu zvese zvinostabilize.
Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo mizhinji kuti inangane nebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuramba ichitaurira nenyika dzekumavirira senzira yekuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi. Vakurudzira nyika dzekumavirira idzi kuti dzibvise zvirango zvavati zvakatemerwa vamwe vari muhurumende yavo vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo. Asi America neBritain dzinoti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa maitiro ehurumende yavo kuitira kuti munyika muve nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti mitemo inodzvanyirira veruzhinji ibviswe. Maererano nedingindira remhemberero dzegore rino iro ranga richisimbaradza nyaya yekuendeswa kwemasimba neupfumi kumatunhu, vamunangagwa vatiwo vanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanofanira kuwana chouviri kubva muzviwanikwa zvenyika zviri mumatunhu avagere. Vatiwo vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende huri kubva munyika dzepasi rose rwakanangana nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Gore rino nderechipiri vamunangagwa vachitaura semutungamiriri wenyika paurongwa hwekucherechedza kuwana kuzvitonga kwenyika zvichitevera kutora masimba kwavakaita muna mbudzi 2017 apo vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa removement for democratic change Vanelson Chamisa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita sarudzo mubato mavo kunyange vachiziva zvavo kuti pane vamwe vanogona kunge vari kugunun'una. Nezuro MDC yakapeta sarudzo dzevatungamiri mudunhu reBulawayo uye kudoma vachamisa chete kuti vatungamire. Vachamisa kusvika pari zvino vadomwa nematunhu gumi nerimwe kuti vatungamire bato vasina ari kuvakwikwidza. Kwasara matunhu maviri chete anoti dunhu reSouth Africa nerekuBritain. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vachamisa.
Munozviziva saa kuti demokrasi kana tikuta ruzhinji musha mayo muMDC. MDC ndoo musha wekuitwa kwezvinhu zvakanaka, shanduko yakanaka. Pasarudzo dzose hapashayikwi nokuti makwikwizvi pakawanikwa unenge ari kumashure unombowanikwawo kugunun'una, asi tiri vanawo munhu mumwe chete aenda mberi tongomutsigira, anenge asinawo kubudirira oita kuti abatsire, nokuti hakuna muchato usina muperekedzo. Asi womuperekedza zviri kuti hanawo musi wake waachachata, musi waanozochatawo achadawo ari kuchata nhasi kuti ave muperekedzo. Saka kungodzidzisana kuti dhemokrasi kudikwa nevanhu, asi kuti udikwe nevanhu unofanira kunge uchidika. Vazhinji vanongoda kuva muchigamo asi vasingadikwi. Ndo rimwe dambudziko rokuti munhu anenge ane chidikwa dikwa chokunanzira mate yekuda simba, asi vanhu vasina kukuda. Kana uchida simba tanga wadikwa, nokuti kudanana ndokunonzi kutungamira. Saka tirikufara kuti masarudzo dzedu dzinofamba zvakanaka. Of course hapashayikwe chema kunoitwa pemwe pamwe, pane musha wese mukuru semusha wedu weMDC ukashayikwa mira ungaiti musha. Tofanira kupukutana misodzi kune vanenge vachichemawo vasiri pavanofungira kuti vanga vachida, vanenge vakabudirirawo vachiziva kuti muchikwee chavo havanyadzisi kana kuseka kana kushopesa vanenge vari kumashure, nokuti hakuna chikwea mumusha. Tose tinofamba pamwe chete.
Kuvamwe vari kuti sei vachamisa vari kuenda kusarudzwa vanhu uku, hazvizoite here kuti vamwe vavhunduke vhundike?
Kune angavhunduka mutungamiri wake. Vachamisa vavabhinye, vachamisa vavadusura here? Imi munofanira kuziva kuti chiitikwa checongress hachina kutanga nhasi. Munozviziva imi kuti taitosvika pakuti vatsvangirai ndo vaitozopedzisira vakuita accreditation zvinhu vaita manyamamere nerongo, nokuti mutungamiri ndiye anenge achiteererwa nemapoka akasiyana siyana kana kuti vanenge vachikwikwidzana vakasiyana siyana. Mutiri kuziva kuti pamutare patati netsana nawamuonzora muna 2014 vatsvangirai ndo vakatozopedzisira vaita accreditation ichiri organizing secretary paya vachinetsa nyaya dzemastructure. Vatsvangirai vakapedzisira vaita preside over election nenomination yakazopawa muonzora chikamu chekuti vaite secretary general mushure mekunge ndasarudzwa munyika kune mamwe maprovinsi akasiyana siyana. Saka hatisi chitsva, inotova chinhu chiri mutemblete yedu yebumbiro remusangano kuti vatungamiri vese vanofanira kunge vachienda kumaprovincial congress kunorakidza vanobva kunzvimbo dzakasiyana kuti vari kutsigirawo zvinoitwawo kumagrassroots kana zvinoitwawo nevatungamiri vari kuzasi.
Mutungamiri webato rinopikisa removement for democratic change Vanelson Chamisa vachitaura vari parunhare muBulawayo na Blessing Zulu wa Studio 7. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Neurombo nevanhu kutaura kwavo kuti takasununguka idambudziko remhino chaiwo kushaya ridi. Mungazviti here kuti takasununguka nenhamo yatinotamba isu mazimbabweni? Vanotinyepera kudaro, vanoti isu hationeri. Ivo ndo vakasununguka nekuti vari kuwana zvese, asi ruzhinji rwevanhu ruri kutambudzika runa kusununguka. Iye Smith akaitowa nani pane utongi hweZANU PF hwatinawo makore ano. Kubva pokutanga kusvikana nhasi vanongochinjana ndiwo kuwana mari, ndo chinhu chavanokudza. Urombo hwevanhu havanei nawo, kurwara kwevanhu havanei nawo. Ivo vakarwara vanokwira ndege, isu tikarwara tinonzi ngatife tinovigwa. Munozvionawo kungava kusununguka here?
Hello paStudio 7, ini zita rangu ndinonzi Kadosh Maherik, ndinobva kwachivi ndokwandinozvarwa. Ndine nyaya iri kundirwadza yatiri kusangana nayo kuno kuSouth Africa kwatiri kugara kunzvimbo yeBochum. Pari kunzi mapurisa ari kuti akabata vanhu veZimbabwe ari kuvabisisa mari kana kuti awadzosere kumusha kana uchinge usina mari ndiwe unopinda pakaipa ende sezuva ranhasi mutauni zvanga zvichinzi izvazvi zvibatwa zvichinzi mune independence kunyika kwenyu independence yenyu ndeyeyu munhu umwe neumwe akabatwa uri kubesewa 2000 rand zvichinzi izvo kuti tikusii kana uchinge usina 2000 rand wobva waturwa woendwa nekuchitokisi vhiki rapera ripa pachipiswa vanhu zvichinzi dzokere kumusha kwenyu chiri kutirwadza kunoko hatina kana maambasadhari kugona kutimira hatina vanotarisa kuti zviri kufamba sei kunzvimbo iyi hatina vari kutarisira zvo kuti vaone kuti vana vezimbabwe vari kurama sei kunzvimbo yavari bcause either une passport kana hauna vana vezimbabwe vari kushungurudziwa kuno kunzvimbo kwatiri saka ndatindi zvisvitse ikoko pamwewo mungatova mama department anogona kutibatsirisa vana vezimbabwe
Mazora sei vashamara remose post to the 7 anamukomajonga muri sei sei zvenyu post to the 7 potinotenda nekuti pamashoko osanangana chichika kuZimbabwe mamwe otenga tisikazivi ndine kwakutaura kushoma pakutaura kaitawo vamunangagwa kutaura kwari kuita kuti kanzve hurumende inozoropodza vemabhizimisi kukwidza kwari kuita mutengo wemabhizimisi vatori raiti sei ivo vachitanga kuda kushoropodza vemabhizimisi vasikazvisoropodze pachavo ivo
makadii zvenyu kustudio 7 ndiitwawo maimhofu ndiri kupita Marisburg tarodziwa nemashoko ari kutaurwa nemurume anonzi mumwe wagore uyu akataura kuti zvinhu zviri kufamba kuZimbabwe iye ari kuitei ari kuamerica kwaari kugara uku paabve ikoko adzokere anogara kuZimbabwe uku anyatsoona kutambura kuri kuita vanhu musha kuna kumira zvakanaka zvinhu zviri kudhura vanhu vakaomerwa iye otaura kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kuZimbabwe zviri kufamba zvakanaka paabve ikoko aende kumusha kunogara kumusha uku anyatsoona kuoma kwakaita zvinhu kumusha uku inde vachida kutirwadzisa so
makadii henyu vashamarari vestudio 7 aiwa tisu vakadzi vacho tiri kubatikana nezviri kuitika kuZimbabwe vanogoti vanhu vemabhizinesi vaderedze mutengo iye purezidendi akabuda achikwidza fuel fuel handi ndo inokondorora zvinhu zvese iye ngatitangadzikisa fuel munangagwa uyezve adzosere chinzvimbo kuvaridzi vacho chiunhu kuti uti ndechako chisiri chako zvinonetsa kuti uchitungamirira akapa muridzi wazvo zvinofamba zvakanaka tatenda
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7 iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana bepanhau renewsday rine musoro wenhau unoti dare rehigh court nechitatu rakamanikidza nhengo dzebato rinopikisa remdc kuturura nyaya yadzakanga dzakwidza kudare iri dzichida kuti rimise musangano wekongresi yebato iri uri kurongwa kuitwa mwedzi unouya bepanhau rezimbabwe independent rine musoro wenhau unoti masangano evashandi anoti rezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu nezimbabwe federation of trade unions kana kuti zftu ari kugadzirira kukweshana nehurumende kumatare edzimhosva zvichitevera danho rehurumende rekuramba kutambira zvisina tsanangudzo mazita evanhu vakanga vadomwa nemasangano aya kuti vange vachipinda mubod renasa
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave pindai muchirongwa chelivetalk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mabambu ehondo nezuro akadonera mumusha unogara vanhu kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kweguta guru reLibya reTripoli apo kurwisana pakati pemauto ehurumende ari kutsigirwa neUnited Nations neekumabvazuva eLibyan National Army kwakachiriridza. Kunyange hazvo gwaro remapeji mazana mana nemakumi mana nemasere rakaburiswa nevari kuongorora kana Russia yakapindira mafambisiro esarudzo dzemuAmerica muna 2016 vaMueller risingachenure mutungamiri wenyika vaDonald Trump zvachose, ivo vaTrump vari kutoona sekunge vachenurwa. Makristo mazhinji emuno muAmerica pamwe neZimbabwe nasi vari kubatana nevamwe vepasi rose mukurangarira zuva reGood Friday, rinove zuva rakaroverwa Jesu Kristo pachipiyaniso mushure mekubatwa usiku hwemusi wechina vachirara vachishungurudzwa. Zuva reGood Friday nderimwe remazuva matatu akakosha epasika anotangira pausiku hwemusi wechina panobatwa Jesu Kristo voroverwa nechishanu voswera muguva nemugovera vachizomuka nemusi wesvondo kumarinda. Mukutarisa nezvepasika tabata Father William Guri vekereke yeCatholic Church kuti tinzwe zvizhinji.
Good Friday ndozuva ratinorangarira kutifira kwakaita mambo edu Jesu Kristo. Kana tichiti kurangarira tinenge tichitaura kuti tiri kucherechedza nenzira yekuti mukurangarira kwedu imomo tovanharira kunge tatopinda mazviri. Saka tinenge tichitofamba naKristo munzira yake ichipiyaniso, tichipinda naye mumarwadzo make nematambudziko make, mukutongwa kwake nemukuurayiwa make. Saka maitiro atinoita seGood Friday akatonangana nekunge tiri kudzokorora pakare zvakaitwa namambo edu Jesu Kristo mukurangara vatinenge tichiita.
Vakawanda vanenge vachitarisira kuti kana rakanga riri zuva rekuurayiwa kwaJesu Kristo vanenge vachitarisira kunge vachichema nekusuruwara. Ndizvo here zvinenge zvichiitwa pakucherechedza zuva iri?
Pakunamata tingati kutsanya nekuzvinyima. Izvari tinenge tichitsanya nekuzvinyima nokuti kana tichiti tiri kupinda pamwe chete naKristo marwadzo nematambudziko ake, tinenge tichizvinyimawo zvekudya nezvekunwa nekungoedza kuchengetedzeka tiri murunamato tisingaite ruzha nezvozvo, tichiedza kuita pfungwa dziri pamwe chete kuti tinyatsocherechedze zvakanaka chiitwe ichi. Saka mateedzero anoenda pachikristo ndeyekuti musi weGood Friday musi wekusuwa, wokusuwa pamwe chete naKristo. Chinoenda tichisuwa pamwe chete naKristo ndechekuti Paulo musande anozotaura muzvinyorwa zvekuti kana tikafa takabatana pamwe chete naye tinozokwanisa kumuka takabatana naye.
Kouyawo zuva remusi wesvondo panove ndopakamuka Jesu Kristu kubva mubwiro, zuva iri mungaritsanangura sei Easter Sunday?
Easter Sunday zvinenge zvatopera, Kristu anobatwa chiri china madziro, then chishanu oswera achitambudzwa nekutongwa nekudidi nekudidi, ourayiwa chishanu kuma 3 o'clock obva aiswa muguva. Saka Saturday yese ndopaanoswera ari muguva akavigwa. Saturday manheru usiku weSaturday ndopaanomuka muwasi. Saka maverengera vanoita pachijudha kuti mazuva matatu vanoverenga kudoka kwezuva kwega kwega.
Vanga vari Father William Guri veCatholic Church vari parunare muAnnapolis mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Manga muchizviziva here kuti munyori wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Raymond Majongwe muimbi? Nasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro navananyanduri taita rombo rakanaka rekubata Majongwe kuti tinzwe nezvirimwe tarenda rake.
kuti Majungu anoimba, Majungu sofa aimba maalbum anosvika 42. Vongo maalbum angu akawanda acho asikanwi. Nekuti zvandaiimba ndaiimba ndichitoropodza zvaitwa nehurumende yavamugabe, ndaiimba ndichitoropodza kudzvanyiriri. Vana dzidzi kuti noyo. Vanagura mudondo, vana crisis ndiyo dzandakaipa dzakawanda zvikuru. Vana Zimbabwe ndedu tese, vanhu vakawanda vaitora vachitumba kuti dzikuimba ndiyo dzeMDC. Asi ndaimbinyaya kuti ndiyo dzeMDC. Ndaikuimba ndiyo dzaiita rezonate, kuti kana ndaimba vanhu vemDC vobva vafara. Ndisaidzi kutungamirira varaini. Ndakamboita zvebhora, ndikatungamirira Dynamos. Asi izvi zvinhu zviri muropa mangu. Iye nezvi zvitori mustudio izvozvi. Kutsikisa kambo kandiri kuimbira disaster yekuchimanimani. Kuimba kuti ndakapuwa namwari ende handimbofi ndakaregera kuimba nepamusana pekuti chipo chandakapuwa namwari.
Mune chikwata here chamunoimba nacho?
Hongu chikwata ndinacho ndine band inonzi Freedom Orchestra. Plasi chimwe chiri important zvinoite kuti mumwe munhu andinoimba naye anondibheka kumabacking vocals mwana wangu musikana anova ane voice rakanaka zvikuru kudavira kuti ritoriwo tarenda yatabva kwandiri kuenda kune mwana iye. Pabviyo dzangu dzakawanda mukadziteerera voice rekusikana riri kuseri kwangu mwana wangu andinoimba naye.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Raymond vanoridzira kupi? Munopinda mumaclub here muchiridza kana kuti munongoimba muchienda mustudio morecord?
Ndinomboimba hangu kana zvakakwidza. Midzimu yangu iri padhuze neni ndotombofamba ndichitomboimba mumabhawa mumaclub. Asi chiripo ndechekuti ndaiti ndikaenda kunoimba, pandaenda kunoimba kwati kwairuwa vanhu. Ndakatomboenda kuGlenora pakatoridzwa futi vanhu vakadzingwa, pakatopota papfungwa vanhu. Nepamusoro pavo mapurisa anga asingadi kuti ndiimbe.
Kune vamwe vanoenzanisa maimbiro enyu mukoma Raymond nemuimbi wekuSouth Africa muswi wake Mbuli.
Yes, our traditions, yes, our heritage, yes, our values.
Imi matimanzwa here nezvekufananidzwa uku uye munoti
iso chaito kwada hakuti kunyepa. Ndotangira pakuti inini saRaymond Mashonge ndakainspirewa kuZimbabwe naThomas Mafumbo, ndiye wandakakura ndichiona, ndosaka ndichimba zvidzichimureka. Zvino pandazoti kure kure ndobva ndateerera muimba idzi kuzwake Mbuli. Ndateerera Mhore Mbuli ndokutanga kutevedzera maimbiro ake ndobva ndatoagona. Kuno kuZimbabwe ndinotamba naAlbert Nyati, vakawanda vaifunga kuti ndiri kutevedzera Albert Nyati. Asi munhu akandiinspire chai chai ndimuzwake Mbuli. Ndinotombotaura hangu naye. Ndinotori nemaalbum anosvika 14 andinoimba nechimbewere kuti vanhu vakawanda vakaanzwa vanotoramba kuti ndini. Kana paZBC chaipo vanotomboridza, havatozivi kuti munhu wavari kuridza tiRaymond Mashonge. Vanenge vachingotaurawo zvimazita andinonyora pamaCD wayo, nekuti ndainyora mazita aya nekunyepa kunyaaiziva kuti pakanzi Raymond Mashonge havari. Hapana chakaipa, inguva chete vachazoziziva zvavo kuti aiwa uyu ndinyanduri akatokwana anogona kunyora nekudetemba zvakadai.
Ikayo amawe no nichiswe kuva bunza
Manzwa kubva kumuimbi Raymond Majongwe anove zvakare munyori wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe ekuzvitonga mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishoropodzo yemabhizimusi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu zvisina tsarukano. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vanofara nemafambiro ari kuita sarudzo mubato mavo, kunyange vachiziva havo kuti pane vamwe vanodai vari kugunun'una. Manzwa zvakare kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gifts Dube.
Kwa kuhisika tisenda bako VOA.